Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabande vati vanhu vaviri vange vari pachipatara ichi vashaya mushure mekukuvara nemugovera pakaputika bhambu kuwhite city stadium. Vamabande vati vaviri vashaya ava vanhurume asi vati havana zvimwe zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo ichiri mumaoko emapurisa. Mumwe wevaviri ava aishanda kubazi revasori. Studio 7 haikwanisi kuburitsa zita remufi sezvo tisina kukwanisa kubata hama dzake. Musori uyu ange ari pakati pevanhu makumi maviri nevapfumbamwe vari kurapwa pachipatara chemupilo. Vanhu vanodarika makumi mana vakakuvara pachiitiko ichi kusanganisira mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Mary Chiwenga avo vakamborapwa muvulawayo ndokuzoendeswa kuHarare. Vamwe vakamborapwa muvulawayo vanosanganisirawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi avo vakakuvara gumbo. Vafarai Manganda vari kukwikwidza vakazvimirira vega kuve mumiriri weBulawayo Central vati ivo sevamwe vanhu vakawanda vanoshushikana nezvakaitika uye vanoshora nyaya yemhirizhonga.
Tichiona chiitiko chakaitika muweekend yapfuura tiri kushamisika. We are sorry, tiri kunyatsonzwira pamwe chete nekuremerwa nekurwadziwa nemhuri dzashayikirwa. Isusu sevematongerwo ezvenyika tiri kuti dei maZimbabweans tabatana tave nepfungwa itsva isina mhirizhonga isina kupopotedzana.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati mafungiro avo ndeyekuti kuputika kwakaitika nemusi wemugovera kune chekuita nekurwira masimba kuri mubato rezanu PF vachitiwo bato ravo rinoshora mhirizhonga.
Sebato rezapu tine urombo nekurasikirwa neupenyu kwaitika. Zvakare tine urombo nevakakuvara, tinovashuvira kuti vapore nekukasika. Nyaya yemhirizhonga, violence neterrorism tinoikondema sebato rezapu. Whatever form yairi kutora hatibvumirani nazvo, zvakare hatitarisire kuti zvirambe zvichiitika. Tiri kukurudzira vanhu kuti vabatane mukutsvaga runyararo muZimbabwe. Zvakare tichienda kumaelections atiri kuita muna July musi wa30, tisvike pamaelections iwayo tiri murunyararo uye tichishanda zvakanaka tichikoshesa upenyu hwevanhu.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 parunare kuti mapurisa achiri mushishire kuferefeta nyaya iyi. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati hurumende yaisa mari parutivi yekupa munhu ane humbowo hunoita kuti vakaita mabasa akaipa aya nemusi wemugovera vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.